Chokwadi nderokuti makanzura nema MPs akadzingwa ana kudzingwa na Dr. Kupe akadzingwa ne party msangano nekuti msangano ndiwo wakaba recommend. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. So tiri kuita tiri kugadzirisa msangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment. Saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchingati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment. To recall tigadzire msangano wevanhu.